Veruzhinji vataura nestudio 7 vakaita savaRuben Mutangadura vanoti danho rakatorwa neveruzhinji rekugadza vachamisa semutungamiriri wavo rinoratidza pachena kuti zvakazivizwa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru hazvizi kutambirwa neveruzhinji nanhasi.
Politically, kunoita rine impact nemeseji yanenguva vasienda.
Vatapiwa nyandima vanoti sevechidiki vave kutarisirawo kuti vachamisa vagadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji munyika uye vati vamunangagwa vanofanirwa kusiya basa zvachose vose yavachamisa vari panyanga.
Isu toona kuti aiwa sapurezidendi tichamisa aiwa tongotarisira kuti vachinje zvinhu.
Izvi zvatsinirwa navatinei munetsi avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reConcerned Citizens Agenda.
Vana veZimbabwe vava vari kune nhamba yavaiva nayo zvakarakidzwa kuti vane chivimbo navachamisa. Zvese izvozvo zvakarakidzwa kuti vachamisa vakatambirwa zvine masimba uye vachamisa ndiye munhu akavhoterwa nenyika uye ndiye mutungamiriri weZimbabwe.
Mutauriri wesangano rehashtag tajamuka vamakomborera haruzivishe vanoti chave kudikanwa ndechekuti vachamisa vachitora masimba ekutungamira hurumende. Asi mumwe mugari womuHarare vafani chaparadza vanoti kugadzwa kwakaitwa vachamisa neveruzhinji ndiro rinonzi damba vanana.
Zvakaitwa nebato reMDC Alliance muzvemugovera idanho rinoratidza kuti varume vapererwa kutamba nenguva. Tangoti kuda kutamba nepfungwa dzevanhu vanoratidza kuti havasi serious pazvinhu zvavari kuita.
Saka uku kungoitawo hako sezvo ndikaunganidzawo shamwa dzangu ndikazviti ndaa purezidhendi hazvina kuti ndaa purezidhendi.
Mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vanoti chitsvambe chave kuna vachamisa kuti chii chavachaitira vanhu vari kuvatsigira.
Chavapo ndechekuti zvavagadzwa navanhu sapurezidhendi wavanhu vachiratidza kuti vane chaunga chii chavachaitira vanhu nokuti kugadzwa nokuita zvinopa kuti vanhu veZimbabwe varerukurwe noupenyu zvinhu zviviri. Saka tinoona vachamisawo vakatarisana nendambudziko guru kwazvo nokuti vakomana vezano havasi vakomana vanoratidza kuti vangabva pakuba noumhondi hwavo. Vanhu vanoda kuramba varipo panyanga vachiba zvisinei kuti vanhu vemuZimbabwe vari kuyaura nenzara, vari kunungwa svosve nomuromo. Saka chitsvambe chiri kuMDC zvekuti vachamisa zvavagadzwa sapurezidendi wavanhu. Chii chavanoitira vanhu kuti zvinhu zviendeke zvionekwewo kuti vanhu vomuZimbabwe vava nani nokuti vana purezidendi wavanhu. Saka ndo dambudziko guriro kuti purezidendi wavanhu achaitirei vana veZimbabwe vayaura nenzara vasina mabasa.
Vachamisa vari kuramba vakatsika madziro vachiti havasi kuzotambira zvakaziviswa neZEC kuti ndizvo zvakabuda musarudzo kunyange zvakatsinhirwa nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court. Vakaudza vatsigiri vavo kuti vari kuronga kuratidzira kwakakomba munyika yose munguva pfupi iri kutevera kudzamara vamunangagwa vabva pachigaro uye ivo vatora matomu vachiti ndivo vakakunda musarudzo. Asi nekune rumwe rutivi vamunangagwa nebato ravo reZANUPF vanoti vakakunda zviri pachena vachiti vachamisa vanofanira kutambira zvakabuda musarudzo. Mutauriri weZANUPF vaSimon Kaya Moyo vakaudzawo bepanhau reHerald kuti zviri kutaurwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaMorgan Komichi zvekuti bato rinopikisa iri rakagadza vachamisa semutungamiri wenyika hazvina kusiyana nekuda kupirigura hurumende. VaMoyo vakayambirawo vachiti kuita kwakadai kutamba nemoto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.